Kunyange paine kutsutsumwa kwakanyanya muvanhu pamusoro pemarie mazig kubva zvakaparurwa nehurumende pakatanga mwedzi uno vamunangagwa vashamisa vanhu vakawanda mushure mekutenda vana veZimbabwe nekutambira kwavanoti vaita mari iyi.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe gold zig.
Ndinoda kutenda vana veZimbabwe nekutambira uye kuchengetedza mari yedu yemuno yezig kuti tinge tichiishandisa makorokoto Zimbabwe. Iyi imari yedu yatinofanira kudada nayo sezvo ichitipa chimiro sevana veZimbabwe.
Mari yemazig iyi yaendeswa kumabhanga nhasi neReserve Bank of Zimbabwe uye vanhu vanotarisirwa kutanga kuitora mangwana. Vamunangagwa vatiwo sezvo nyika iyi nemhandu dzakawanda mwana wese weZimbabwe ane chijana chekuona kuti upfumi hwasimukira.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges.
Apo takatarisana nekuzadzisa zvishuwo zvedu senyika tichasangana nematambudziko. Asi ngatibatiranei pamwe chete mukubatana nemurunyararo musenzekete wekuti nyika yese ibudirire uri patiri tose.
Asi mutauriri wesangano rinomirira vagari vari mumakanzuro anodarika makumi mana reResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Khumalo vati hazvidi n'anga kushopera kuratidza kuti veruzhinji havasi kufarira mari yezig.
Zviri kuitika zvinopa mhinduro zvega kuti vanhu vari kushungurudzika vachitadza kuwana machenji mumakombi. Munhu akakwira kombi anopiwa chenji yemabhiskits kana kuti mazepu kana aine mari yekunze ngatiti dollar maUS. Saka izvi zviri pachena kuti hapana kutambirwa kungaite mari inenge ichidai kutambudza vanhu.
Vaimbove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Tsiziva vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kutadzisa upfumi hwenyika kusimukira nenyaya yeuori.
Nyaya inofanira kugadziriswa inyaya yecorruption. Muno muZimbabwe upfumi hwenyika huri kubiwa nevanhu vashoma vanenge vachishandisa mapolitical parties, in particular the ruling party. Ndo nyaya inofanira kugadziriswa, nyaya yecorruption. Mukaverenga Auditor General's report inokudzai kuti mari iri kupiwa munyika every year through illicit financial flows. Nyika yakarasikirwa nemabhilioni emadhora ekuAmerica.
Asi anozviramba izvi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vachiti vemapato anopikisa havadi kuti nyika ipunduke.
Nhau dzecorruption vanhu vari kuona chero maminista anosungwa, hakuna munhu asingasungwi kana mhosva ichinge yangobatwa. Asi isu hatingauyi pano kuti tisore tichizotanga kutaurawo kuba kwekuisa opposition mumakanzuro, nekuti hazisizvo zvinoendesa nyika mberi. Chinoendesa nyika mberi ndechekuti isu naivo ngatibatanei pakuti panenge pane mhosva yabuda, ngatifumurei vanhu vachisungwa, basa richienda mberi.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti veruzhinji vabatane nehurumende mudonzvo rayo rekuvaka nyika. Asi kuchitariswa kupikisana kwemapato ari mune zvematongerwo enyika, zvinokwanisika here kuti vabatane vaine chinangwa chimwe chete? VaElton Ziki, mukuru wesangano reThe African Cause Trust, vanoti
vanhu vakabatana hazvirevi kuti hatipokani pamaonero nekunongedzerana zvikonwe, asi hachingavi chinhu chakafanana nekensa inoramba iri muvanhu vedu. Zvinogoneka kuti nyika ino chero vanopikisa vabatane nevari kutonga kuti tiendese nyika yedu mberi.
Magamba matatu aradzikwa nhasi vashakabvudzimiri Amai Jadagu naBrigadier General Veja vatsanangurwa navamunangagwa sevanhu vaida kuona Zimbabwe inoyerera huchi nemukaka. Brigadier General Veja vakashaya nemusi wa16 mwedzi uno mutsaone yemumugwagwa kuchiti vadzimiri vaive musori vakashayawo musi mumwewo vakurirwa nechirwere cheshuga. Amai Jadagu vanonzi vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vanonzi nebato reZANU-PF vakashanda zvakasimba kutsvagira bato iri rutsigiro kubva muna 1980. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.